time. I'm Steve Miller in Washington. Be well, be safe, and have a fantastic Friday.
Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 27 mbudzi 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende inokurudzirwa kusimudzira madzimai munyaya dzezveupfumi uye kuchengetedza kodzero dzavo. Sangano rinomirira vatyairi vemabhazi nemagonyeti nemakondakita rinoti hurumende inofanirwa kubatsira mukuchengetedzwa kwezvizvarwa zveZimbabwe zvinoshanda munyika dzakapoteredza. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mamwe madzimai eZimbabwe anogara muBotswana ari kukurudzira hurumende yavaEmerson Mnangagwa kuti itarisewo zviri kuitwa nehurumende yeBotswana mukusimudzira madzimai munyaya dzezveupfumi uye kuchengetedzwa kwekodzero dzavo. Izvi zviri kuuya apo nyika mbiri idzi dziri kubatana nedzimwe nyika pasi rose kucherechedza mazuva 16 akanangana nekukurudzira kumiswa kwemhirizhonga mudzimba kana kuti 16 days against gender-based violence. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Muchiziviso chavakaita sondo rakapera, mukuru wematare dzimhosva muBotswana Vaterence Ranuwane vakati kuparirwa kwematare achatarisa mhosva dzekushungurudzwa kwavanhukadzi musi wa1 zviita kwakakosha mukuona kuti madzimai aremekedzwa. Muhurukuro nestudio 7 mamwe madzimai mazhinji anobva kuZimbabwe asi achigara munyika iyi anoti urongwa hwakadai hwakafanira kuvepo munyika kuitira kuti madzimai asashungurudzwa. Nyanzvi munyaya dzekodzero dzemadzimai uye vari gweta rakazvimirira muguta reGaborone muBotswana Muzvare Mebo Katsenga vanoti hurumende yeZimbabwe inofanira kutevedzera gwara ratorwa neBotswana.
Danho rakatorwa neBotswana kuti vaite fomu GBV or court idanho rakanaka because it will help to prevent the escalation of cases GBV because it will be a deterrent.
Varanwani vakati mhosva dzakaita sedzokubatwa kwevanhu chibharo, kurohwa kwevakadzi uye kushandiswa kwevana vadiki munyaya dzepabonde ndiko kwakaita kuti kuparurwe matare aya. Muzvare Katsenga vanoti ruzhinji rwemadzimai muZimbabwe harwendi kunomhanyara nyaya dzekushungurudzwa nokuti havaoni rubatsiro nenguva nokuda kwekuwanda kwemhosva dziri kutongwa mumatare. Mukuru wesangano reZimbabwe Business Women in Botswana iro rine nhengo dzinosvika chiuru chimwe chete nemazana 200 Muzvare Abigail Zoushe vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe inofanira kubatsira madzimai nemari dzekuti vatange mabhizinesi eBotswana. Izvo zvinoita kuti vanhukadzi vagone kuzvimirira vega.
Tinotarisira kuti dai hurumende yedu handiti yakwanisa kutibatsira kana tichida kuita maprojekt kuti vakwanise kutibatsirawo nemari kanake zvinongoitwa muno muBotswana kuti kana munhu aida kustata bhizinesi rake akaenda kuhurumende achinopa chichemo kana kuti aroda mari yakati anopiwa.
Muzvare Zoushe vaenderera mberi vachiti vakadzi vazhinji vari kushungurudzwa munyika voramba vachigogomera pavari kushungurudzwa nemhaka yekuti havana zvikwanisiro zvekuti vazvimirire vega.
Kana munhu achitambudzika nditi ndo panobva pakushungurudzwa zvakanyanyisa because unenge usina pekangira muupenyu hwako. Saka vakadzi ndipapa business group tiri kudzidzisana kushandisa maoko.
Vachitaura mudare reparamende sondo rino, mumiriri weHarare West mudare reparamende Muzvare Johana Mamombe Wakati mkazi mwe chete pa wakazi vatatu wane makurare pakati pegumi ne mashanu ne makumi manna ne mapfumbamwe akamboshunguruzwa.
Statistics in Zimbabwe shows that one in three women between the ages of 15 and 49 experience gender-based violence.
Ongororo dzakaitwa dzinoratidza kuti mkazi mwe chete pamadzimai matatu ari pakati pemakore gumi ne mashanu ne makumi mana nemapfumbamwe akambosangana nekushungurudzwa muupenyu hwake. Kushungurudzwa kwevakadzi uku kunovakanganisa mukugadzira ramangwana ravo kuti varatidze kuti madzimai ehumare.
Muzvare Mamombe vakaenderera mberi vachiti vamwe vamiriri vechidzimai mudare reparamende vari kushungurudzwa zvinonzwisa tsitsi, izvo zviri kuita kuti vatadze kuita basa ravo nemazvo. Studio 7 ana kukwanisa kutaura negurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi sezvo nharembozha yavo yanga isingadayirwi kusvika panguva yataenda pamhepo. Ongororo yakaitwa nemasangano emusasa project nezimbabwe gender commission muna chikunguru gore rino yakaratidza kuti nyaya dzemhirizhonga mudzimba dzakawedzera kusvika pamazana mashanu pamwedzi wega wega panguva yekunzi vanhu vagare mudzimba kuedza kurwisa kupararira kwechirwere checovid-19. Izvi zvinonzi zvakakonzerwawo nekuti vanhu vange vasisina mari. Dingindira regore rino pamazuva gumi nematanhatu ekukurudzira kumiswa kwemhirizhonga mudzimba rakanangana nekukurudzira mabasa ekurwisa nyaya yekushungurudzwa kwavanhu mudzimba uye kuremekedzana kana kuti Orange the World Fund Respect Prevent Collect. Ndakamirira Studio 7 muGaborone Botswana, ndini Singirai Madondo.
Sangano rinomirira vatyairi vemabhazi nemagonyeti nemakondakita reZimbabwe Union of Drivers and Conductors rinoti hurumende inofanirwa kubatsira mukuchengetedzwa kwezvizvarwa zveZimbabwe zvinoshanda munyika dzakapoteredza zvichitevera kupondwa kwevatyairi vemarori vekune dzimwe nyika nekupizwa marori avo muSouth Africa. Sangano iri rinoti zvizvarwa zveZimbabwe zvinoshanda nesimba, naizvozvo zvinodiwa nemakambani mazhinji munyika dzakapoteredza. Mutungamiri wesangano iri vaFrederick Maguranga vanoti Zimbabwe inofanirwa kufara nezvizvarwa zvayo zvinoshanda kunze zvichiunza mari munyika, kwete kuvarega vachirohwa, kupondwa nokupizwa marori avo mune dzimwe nyika. Tatadza kubata gurukota rinoona nezvemabasa amai nzenza kuti tunze divi ravo. VaMaguranga vanokurudzira hurumende kuti iite hurukuru nevatungamiri vedzimwe nyika kuona kuti pane kunzwisisana panyaya yekuchengetedzwa kweupenyu nemidziyo yevashandi vanopinda muSouth Africa kunotora kana kuendesa zvinhu munyika idzi.
Tine urombo zvikuru seboka rinomirira vatyairi muZimbabwe. Tine musodzi pamatama, tiri kushungurudzika zvikuru pamusoro pematambudziko atinayo musekita medu ekusabhadharwa. Takusangana nematambudziko zvekare ekupiswa, matambudziko ekudzingwa kune dzimwe nyika dzatinenge tichisevenza, kusanganisira zviri kuitika muSouth Africa. South Africa iri kuratidza kuti haina basa nevamwe vanhu, iri kuda kungoti South Africa ive vanhu vekuSouth Africa. Tinoziva kuti panogona kunge paine nyaya dziripo dzekuti vashandi vemuZimbabwe vakawanda nekuda kumamirira akaita zvinhu muZimbabwe, ikonomi yedu kudzika kwayakaita, mabasa aita mashoma muno, madhiraivha mazhinji ari kubuda achienda kunosevenza kunze kwenyika.
Chii chiri kukonzera zvese izvi vaMaguranga?
Zviri kukonzerwawo nenyaya yekuti munomo nyaya dzelabor hadzisi kutariswa, saka zvakonzera kuti madhiraivhesi mazhinji aende kunosevenzera kunze kwenyika, nekuti mari inotambirwa nadhiraivha muno muZimbabwe haina kumira zvakanaka. Maconditions ekusevenza muno muZimbabwe vashandi haana kumira zvakanaka, saka madhiraivha mazhinji vari kuenda kunosevenzera kuSouth Africa, uyewo zvakare ndokune mukana wekuwana basa. Taenda ikoko tasevenza tiri kubatwa senhapwa. Iye zvino taakurambidzwa imomo, mapurisa anenge akatarisa vanhu vachipiswa, mapurisa ekusouth Africa anenge akatarisa vanhu vachipondwa, vanhu vachipfurwa.
Moita sei nenyaya iyi?
Toda kuzivisa zvinhu izvi kunyika yekwedu, mugovernment yenyika yedu, hurumende yedu yeZimbabwe, tiri kukumbirawo ambasada kusouth Africa naambasada wemuno wemusouth Africa ari muno muZimbabwe newedu weZimbabwe ari kusouth Africa, ne Foreign Affairs Ministry pagarwe pasi ne Minister of Transport ne Minister of Labour, toonesana tese kuti pana zvinhu izvi zvingagadzirwe sei. Sadhaki nebumbiro rainofamba nayo, andikati maprotocols Izo zonga zvitevedzerwe kana South Africa ichigadzira nyaya iyi. Nyaya iyi haifana kugadzirwa mustreet, inofana kugarirwa muparlament, inofana kugarirwa mutask force dzine dziri muparlament dzakapawa basa iri. Tinoziva kuti South Africa yakapoenda task force team inoona pamusoro penyaya iyoyi yeemployment yekuitika muSouth Africa yechaos. This is a labor issue. Tirikutarisira kuti nyaya iyi igadziriswe mubumbiro remagariro evanhu, mubumbiro revashandi uye mubumbiro rekudyidzana kweZimbabwe South Africa. Zimbabwe ne South Africa inyika dzinodyidzana. Tirikutarisira kuti kana paita mirizhonga kana kuti kusawirirana kwakadai kusasvikire mukuti vanhu varamba vachingofa ma government asingataurirani. Takukumbira seboka rinomirira vachikairi kuti government yedu yemuno ngaichikwanisa kuti tigare iende nogara pasi negovernment yekuSouth Africa. Nyaya iyi igadziriswe nekuti vana vapera kufa. Muno mabasa ekutyaira mashoma. Vana vakuenda kunopona vachienda kune dzimwe nyika kunoshanda.
Kosei iwo makambani yeku South Africa achipinza mabasa vanhu vekune dzimwe nyika vachisiya vatyairi vemu South Africa imomo.
Vashandi ku South Africa makambani eko avadi nekuti iwo pachavo kushanda kwavo vashandi semashandira atinoita isu vemuno muZimbabwe. Vadrivers vemuZimbabwe anotaura chirungu. Saka anodiwa mune mamwe mune dzimwe nyika for communication. Saka ma South African drivers mazhinji haagoni kutaura chirungu. Saka communication pakuita basa inenge chinetsa. Saka ngapagarwe paonekwe kuti percentage inofanira kupinda mu South Africa inenge iripi. Toonesana tese kwete kuti zvigadziriswe mirizhonga yakaita so. Saka tirikutarisira kuti pagarwe pasi Minister of Transport, Minister of Labour, Minister of Foreign Affairs togara pasi, maembassy ose ogara pasi. Isu seboka rinomirira vatyairi takutoenda kunogara pasi ne Minister of Transport, ne Minister of Labour, ne Minister of Foreign Affairs bhozi vane desk relabour ravainari imomo. Toona kuti tanyorera tsamba zvakare kuminista kuembassy yeSouth Africa. Hatisi kumira, takutotanga kuteta basa irori kuti zvinhu zvedu zvine zvimira zvakanaka. Tichataurawo zvakare nemamwe maunion kuti tibata nepanyaya iyoyi. Tichakwanisawo zvakare kuvhura mukana wekuti tiende kuSouth Africa, tiende kunogara pasi kunyange neivo vari kuita mhirizhonga. Titaure navo kuti nyaya igadziriswe mune zvakanaka. Pashaiko kudeuka kweropa kuri kuitika uku zvinonyadzisa musadhaki kuti masouthern African countries tinodyidzana neSouth Africa, tobayana nemapanga nekuda kwemabasa. Zvinhu zvinogarirwa pasi. Saka isusu seboka rinomirira vatyairi muZimbabwe hatisi kufara uye taramba zvikuru kuti zvinhu hazvingatariswe zvinhu zvakadai. Hurumende yedu ikurumidze kutora chidanho rinoita kuti zvinhu zvitariswe nekuti vashandi kana vari kunze kwenyika vari veZimbabwe vanenge vari under government yedu yemuno munyika. Tinotarisira kuti hurumende yedu ichatiteerera pane zvinhu zvataronga.
Avo vange vari mukuru wesangano rinomirira vatyairi vemabhazi nemagonyeti nemakondakita reZimbabwe Union of Drivers and Conductors vaFrederick Maguranga vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mumwe anoongorora zvematongero enyika anoti kubva pakaziviswa nebazi reGeneral Services Administration kuti vakasarudzwa semutungamiri weAmerica vaJoe Biden vave kukwanisa kutanga kushanda pamwe nehurumende yavaDonald Trump mukutambidzana masimba ekutonga, haaone paine chichashanduka kunyange hazvo ivo vaTrump vasati vatambira kuti vakakundwa navaBiden. Chizvarwa cheZimbabwe chichiita zvidzidzo dzematongero enyika paGeorge Mason uye ari munyori wemabhuku Pearl Matibe anoti kutotanga kuronga kwehurumende kwakaitwa navaBiden kunoratidza kuti hapana chimwe chichakwanisa kuitwa navaTrump chingashandudza urongwa uhu zvekare. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naMatibe.
Pare zvino akasarudzwa kuti ave mutungamiri wenyika vaBiden vakatotanga hurongwa hwekutambira basa nekuti vava netsigiro kubva kuhurumende yeAmerica. Ndisati ndataura zvakawanda maererano nenyaya iyi, regai ndidavire mubvunzo ungava uchibvunzwa nevanhu vakawanda wekuti inguva yakawanda sei yakarasika nekuda kwekunonoka uku. So muAmerica paitora mazuva anosvika kumakumi manomwe kubva pasarudzo kusvika pakugadzwa kwemutungamiriri wenyika. Zviri pamutemo, vaBiden nevamwe vavo vane mazuva makumi manomwe kuti vachitanga basa ravo ravanofanira kuti vaiti.
Hongu GSA yatanga hayo kuita basa rayo, asi vaTrump havasati vabvuma kuti vakakundwa. Hazvizokanganisa here zvakare kugadzirwa kwekuchinjana kwemasimba ikoko?
Aiwa, hapana chinokanganisika. Just because veGSA vatotaura kudhara kuti vatovapa mvumo vaBiden kuti ndivo vachapinda sapresident. Saka zvese zvatonaka. Ava veBiden Harris inoitwa isusu inonzi kuno kuAmerica Agency Review, the Biden Agency Review Team, ichatanga kutaurirana nekuwirirana nemaagency 17 nezvinotarisirwa pamatongerwo enyika. VGSA ava inonga ichizovabatsira nemari inosvika 6.3 million inofanirwa kushandiswa pakuchinjana kwehutongi dzenyika idzi. Vanopuwa futi pekushandira pacho 175,000 feet, uyezve ndiwo anenge ari mahofisi akachengetedzwa ekutaurira nezvematongerwo enyika and so on. So hapana chakashata, zvinhu zvese zvakutofambira mberi, zvese zvatonakira vaBiden. Tinenge tichizovaona vachipinda chi pachigaro musi wa20 January.
Ko, nyaya yekuti kuchazoitwa inonzi college vote, hapana zvinozoshandurwa here neiyo college voting?
Ipapo tinongomirira tozoona kuti zvinenge zvichii zvichazoitika, but apa handione chachinja maningi pavanozoita zvecollege vote. I think everything was, you know, zvinenge zvatova mugwarire kuti tinatsoona vaBiden vachizonatsopi.
Tinoona kuti vaBiden vakatozivisa mazita evanhu vavari kutarisa kuti vachange vari muhurumende yavo, atingati maminista avo. Zvii zvamungataura pamusoro pemazita iwayo?
Pane zvinhu handione zvakanyanya zvichachinja maererano nezvinhu zvavangaita towards Africa kana kuti kuZimbabwe nezviri kuitika kumusha. Nekuti kazhinji policy yekuAmerica inonyanya kuramba yakangonyanya kufanana for the last 10, 20, 30 years. But my advice right now would be kuti ngatimbomirira tione kuti chii chichatora nzvimbo, nekuti vanhu ava vasarudza mudzimai anonzi Linda Thomas Greenfield and Avril madzimai. And so ngatimbomira timboona, and maybe kana takunonopinda kunokana pakati paDisemba, takunopinda muna January, kusi iko zvino vachiri kutaurirana kuti chaizvo chaizvo chavada kuti vaite chii. Saka ngatimbomirira mbichana maybe 2-3 weeks, ndokwatinenge takuzotarisa tiitane better understanding tione kuti zvii chaizvo chaizvo zvavachazoita towards Africa.
Chizvarwa cheZimbabwe chiri kuita dzidzo yezvematongerwo enyika paGeorge Mason muno muAmerica. Pearl Matibe ari parunhare naJonga Kandemiri weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Panhepfenyuro yeStudio 7 apo. Maswera sei zvenyu vashamari vese, tinotenda nenyuzi dzenyu. Zimbabwe kuti kunaka kwayo kuchanetsa nenhaya yekuti hatina kubatana muZimbabwe. Vamwe maticha anostraika, vamwe vanenge vachienda kumabasa. Ndo chii ichochocho chechinoonawo maticha anoenda kumabasa? Kana tanzi strike strike, munhu wese pastrike kusvika mari yamuri kuda mapiwa. Zvino vamwe vanostraika, vamwe vapindi, vamwe inini Zimbabwe handizivi. Ndo dzidzo yacho, ndo kudzidza kwacho here kuti kana ndidzidze ikoko kuda kunyepera kurizina sembasarisi. Vanhu ngatati pastrike, vanhu ngaende pastrike. Mukadati sanyika yakada seSouth Africa vakati strike, hazvinei kuti ndiwe EFF, ndiwe ANC, ndiwe chi, kana munhu achinge akokanganisa chera chinhu ngabve ngabve. Zvino muZimbabwe kubatana kwacho kunonetsa. Chero chinatsova kuti munhu akatsikwa, but nongoti nekuti munhu wangu andoziva kuti ndinongoramba wakangotsikwa zvakadaro. Zimbabwe yaomana hai.
Makadii pastudio ine hanga uda kutongotaurawo nezvekorona, muramba mungopomera mhosva i hurumende yeZambia yakonawo kutonga korona yamurungoriramba mungoti yangu veko iya hatichahwisisi sii chakuchakubatiziya mumaski takumhovera mumaski tumazago hatichatongozivi kuti nechiche mhasi kuno hati muri kuramba mungoti korona rubva nekusouth africa. Korona rubva nevanhu vemuzvikoni. Ndaona ngati zvinhu zvii nezvazvokuti vanhu vakona kutonga vakushandisa kuti kwai korona kuti kwai muramba mungovhara zvikoro kuti kwai kune korona handisikurana nazvo ndokona ngatichatova chitsotsi chekutoti makutsvaka mari manje.
Mangwanana akanaka pastudio vateereri nevashamarari pastudio 7. Zita rangu ndinoitwa Ashmohoyo, ndiri muno Harare. Ndiroda kutaura panhau yandanzwa yekuti mukuru wemadzimambo vafoshini charumbira vari kuti madzimambo kwakaitika kukura hundi ndaachawaniswa mari nehurumende yekuti vakwanise kuviga vatsva vanhu vakatsakatika panguva yekukura hundi. Ndabatikana nemashoko yayavo ndiri kuti ndee mari iyoyo yabudiswa nehurumende yakwanisa kuti pamusha woga woga utengwa mombe mbiri hono nehadzi dzekurimisa uye dzichiberekana. Vana ava wana cheupfuma nekubatsirikana nekuti vana ava vamwe vachona havana mapepa akakosha zvitupa, havana kuenda kuchikoro, havana kuwana mari dzekudzidza. Mushure mekunge vabereki vavo vafa pakukura hundi, vanozobatsirikana nei kana kuchinge mapfupa aya avigwa patsva? Hazvina zvazvinovapa. Asi dei kwanga kwaizwa maprojekti nemari iyoyo, vana ava vaiwana pekutangira kuchengetewa mhuri dzavo.
Pastudio 7 apo muri sei? Mwedzi uno uyu wakabviswa vamugabe uyu unorangaridza zvakawanda, but chokwadi chiripo ndechekuti kubviswa kwavamugabe vachiripleswa navamunangagwa pasina mareforms and everything zvaitaitarisira kuti zvinge zvichiitiwa, hakuna zvakwaibatsira because ZANU-PF inenge ichingoramba ichingori ZANU-PF. ZANU-PF haina kumbochinja, iyo vanhu zviti kwai takachinja yaita vanew dispensation, but hapana new dispensation because vanhu varipo kubva 1980 vaingovepo. Vanavo pamuchinkuri, vanai vana munangagwa, vana chiwenga, vana ani, the list is endless. Saka hapana chakachinja nemhaka yekuti inyaya yekungoti timula kosti ndiyo yakazopinda musystem chete ikazoita flash out G40. From there vakabva vadzokera mukaucha yavo because kubviswa kwemaG40 hakwaireva kuti kune zvakunochinja in terms of the culture of governance. Saka culture of governance ndiyo inongoripona zvino, yakagara iripo kudhara, yekurova, yekuuraya, corruption, yekunyepedzira, propaganda, everything and stuff. Saka hapana chakachinja pavaruma, andori mahwani, hamene zvichapera riini.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica, apo makambani ari kugadzira mushonga wenhomba kana kuti vaccine wekudzivirira chirwere checovid-19 ari kuramba achiwanda. Chave kunyanya kutaurwa ndechekuti vanhu vari munyika dzichiri kubudirira vachakwanisa kuwana mari yekutenga mushonga iyi here? Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Frank Guni vanoti kunyange hazvo mushonga uyu uchizotengeserwa kunyika kwete kumunhu wega wega, mushonga uyu uchadhurira vanhu vari munyika dzichiri kubudirira. Tabvunza Dr. Guni kana paine hurongwa hwekubatsira vanhu nenyika dzichiri kubudirira kuti dzikwanise kuwana mishonga iyi.
Pane hurongwa huri kuitwa neUnited Nations nebazi reUnited Nations runzi World Health Organization rakaunganidza mubatanidzwa venyika dzakawanda vakagadzira chirongwa chinonzi COVAX kana kuti sharing yevaccine scheme yekuti kana nhomba idzi dzabuda chii chingaitwe kuti nyika dzepasi rese dziwane mishonga iyi zvakafanirana zvichienderana neuwani hwevanhu vari munyika iyoyo.
Nyika dzose dziri kuenderana nazvo here? Inyika ngani dziri muurongwa uhwu?
Pari zvino kune nyika 187 dzakaisa runyoro rwazvo pasi dzichibvumirana kuti kana mishonga yabuda ngatibatsiranei kuti nyika dzisina chouri nechakanyanya zvakanyanya madeveloping countries awanewo vaccine iyi nekukurumidza pasina kombetisheni yokutenga nenyika dzakanyanya kubudirira. Asi ndingada kuti vanhu vazive kuti imwe nyika yakabudirira yakaramba kupinda muchirongwa ichi iAmerica. America yakati hatini izvozvo tinoita tega, hatinei nedzimwe nyika. zvinozvina huru asi mune nyika dzakawanda dzakasaina vana Britain vana Russia vana France vana Germany vari ma187 idzodzo saka urongwa uhwu zvawakaiva ndohwokuti kana mavhaksini apera kugadzirwa ochitanga kuparadzirwa kunyika idzi United Nations ndoinenge ichifambisa urongwa uhwu sezvo ine mahofisi munyika yega yega iri pano pasi kuitira kuti nyika dzisina upfumi hwakati twasa dziwanewo vhaksini iyi so muenzaniso tikatarisa mavhaksini iwaya mukatarisa yeAstraZeneca nekurussia yesputnik dzese dzinokosta kudhura kwadzo kushoma dzinoita $4 kuti umairwe nhomba iyoyo asi mukatarisa yemoderna neyepfizer dzinoita kuti $20 sn evaccine saka zvinodhura chaizvo izvozvo mitengo yemitengo yekutengeserwa kunyika kwete kumunhu mavhaksini ari kugadzirwa paine tarisiri kuti achatengeserwa kunyika kwete kumunhu wezvake nekuti munhu wezvake haakwanisi kubhadhara mari inodiwa kuti awane vhaksini iyoyo saka chinhu chakakosha zvikuru kwazvo kuti World Health Organization itungamire gwara iroriri asi zvandataura kuti separi zvino vhaksini yeAstraZeneca neOxford University pamwe chete nesputnik yekurussia ndo dzakanyanya kuchipa chaizvo uyewo sezvineiwo ndo dzisinganisi kuchengeta ndo dzinokwanisa kuiswa mumafiriji kana emumba kana mulunch box dzinogona kuiswa imomo dzichigara zvati dzichishanda zvakanaka
mishonga iyi inogona kuchengetwa zviri nyore here zvikuru sei munyika dzichiri kubudirira
mushonga wepfizer webiontech kupfizer nebiontech unoda kuchengetwa at minus 70 degrees celsius uyu wemoderna unoda kuchengetwa at minus 20 degrees celsius but wemoderna uri nanewo zvavo pakuti unogona kuchengetwa mufiriji yemumba for up to between 4 and 7 days after that hauchashandi but mukatora wekurussia nekubritain weAstraZeneca neOxford unogona kuiswa mufiriji ukagara kwenguva yakaringa inopfuura mwedzi usina kushata zvinoreva kuti unokwanisa kufambiswa munyika dzakawanda chaizvo
hazvidhuri here izvi Dr. Guni
panodiwa mari yakawanda tikatarisa veUnited Nations vari kuti mumakore maviri ari kuteera panodiwa mari inosvika kana $30 billion United States dollars kuti mishonga iyoyo inyatsokupararira kunyika dzakawanda dziri pasi rese nyika dzese tigowana kubatsirikana asiwo ndoda kupayambiro kuti dzimwe nyika dzakanyora kuti dzichasheya iyo nemucovaxin dzakutanga kutotora mishonga iyi dzichitenga dzichiisa mumatura azo dzega semuenzaniso Britain India dzatanga kutenga mishonga iyi vachiisa mumabhokisi avo mishonga isati yatombogadzirwa vakutobhadhara mari kumakambani iwaya vana moderna vana Pfizer vana AstraZeneca kuti vati vatenge kunyika dzavo vega zvisinei necovax yavakasainirayo vakaita mari kucovax ikokoko kweUnited Nations but vakuona kuti vakutanga kuisa munhava yavo vega dziri kutenga mishonga iyi dzichiisa muhombodo yadzo dzichitorera manje United Nations United Nations haizokwanisi kukombita nemaindividual countries ane mari yakawanda zvinoreva kuti ticharamba tine utachiona kwenguva yakati rebei kunyange nhomba dzavako nekuti basairo rikasafambiswa zvakanaka reUnited Nations ticharamba tine vicious cycle yekuti utachiona hukuramba kuchitenderera pasi rese kunyange nyika dzine mari dziri kukwanisa kurapira vanhu vadzo
nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Frank Guni vari parunhare muWashington DC nestudio 7 sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi hurumende inokurudzirwa kusimudzira madzimai munyaya dzezveupfumi uye kuchengetedza kodzero dzavo sangano rinomirira vatyairi vemabhazi nemagonyeti nemakondakita rinoti hurumende inofanirwa kubatsira mukuchengetedzwa kwezvizvarwa zvezimbabwe zvinoshanda munyika dzakapoteredza tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai dzimwe nhau ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka